Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefe nyura tiri mu Washington DC Linyali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musuwe svondo gunyana 4 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoya zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti rinoshungurudzwa nekutyisidzirwa kunonzi kuri kuitwa varairidzi nevezvematongerwo enyika panguva iyo zvikoro zvovhurwa. Munhu aichera goridhe zviri kunze kwamutemo mumunda wekambani Redwing kuPenhalonga anonzi akapfurwa nevanochengetedza nzvimbo iyi akafa. Mumwe mufundisi anoti vafundisi nevedzikereke vane kodzero yekupindawo mune zvematongerwo enyika sezvakanyorwa muBhaibheri. Muchikamu chedu chemumhanzi nhasi tine hurukuro nemuimbi ane mukurumbira munyika Ja Praiser. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ rinoti rinoshungurudzwa nekutyisidzirwa kwarinoti kuri kuitwa varairidzi nevezvematongerwo enyika panguva yezvikoro zviri kuvhurwa. Mutungamiri wePTUZ vatakawafira Zhou vanoti mashoko avari kutambira anoratidza kuti varairidzi matunhu akawanda emunyika vari kuvhundutsirwa nevakarwa hondo yerusununguko vachivapomera mhosva yekutsigira mapato anopikisa. Vanoti izvi zvinogona kukanganisa kutanga kwekotoro yetatu iyo iri kutanga nemusi wechipiri svondo rino. Ngatinzwe hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Muzvikoro munoratidza munyika yose kuti violence inenge haina mberi. Tine varairidzi vana maveterans kuti vazobvunzwa kuti vanzi varairidzi mumutanzwa kuti munosupporta maopposition parties. Tiri kuda kukaya mawarning zvekuti tikuudze kuti kunzvimbo inoiyi hakunzwaro. Saka tinoshayiwa kuti maveterans akuenda muzvikoro achidaro sei. Tinoshungurudzika futi zvekuti kune vakuru vezvikoro vanotonyora iyo matsamba vachiendesa kumaoveterans vachitumira varairidzi kuti vaende vanotongwa namaoveterans. Itiri kuti varairidzi maprofessionals hatisi kuti havakanganisi varairidzi, vanokwanisa kukanganisa kwavari, but tiri kuti mutemo unotaura kuti maprofessionals pane zvavanoshingirwa kuti vaite vachitongwawo namaprofessionals. Hatidi yatingati lawlessness yekuti zvidongo vatongwa ungoti umwe nomwe paari ungoona sekuti ticha idhongera pachigare kuti zviwada watasa dhongera pachigare.
Matunhu api ari kusangana nedambudziko iri vazho?
Ndingati matunhu ese zvavo emuZimbabwe, asi kunenge kwakanyanyisa kumasvingo kune kumwanezi mahozeterenze kumwanezi ndo akanyanyisisa kudaro. Kuna ndanderengwa zvirikowo zvekare izvozvo zvekuti varairidzi vanodamwawo kugokwe kumashonaland central kumashonaland east. Saka zvinhu zvinoti shungurudza.
Mati maedza here kusvitsa chichemo chenyu kuhurumende?
Hongu tine makamba akanyora akawanda fanika yekuzaka vakavhundudzira navamwe vazviti masiyao aanga ari masiyao ekuzaka akaenda pachikoro akatora ticha akanorova akazovhundudzira futi mamwe maticha. Takanyora tsamba kwaminista vadokora zvekare kumwanezi takanyora tsamba futi tichivapa umbo hwehoho tikanyora futi dzekumberengwa nekugokwe. Saka zvinhu zvatinoona kuti vanozviziva because tinoendesa matsamba avasingapinduri permanent secretary wekuministry of education.
Avanga vari mutungamiri wePTUZ vatakawafira Zhou vari parunhare kumasvingo neStudio 7.
Ma Makaterera kunefenyuro yevanhu ye Studio 7.
Tiri kutefenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Sangano re Center for Natural Resource Governance rinoti richatora matano ekubatsira mhuri yemurume akaurayiwa neumwe muchengetedzi wepamugodhi weRedwing kuPenhalonga mudunhu reManicaland svondo rapfuura. Mukuru wesangano re Center for Natural Resource Governance Vafarai Maguu vanoti murume akapfurwa ndokufa uyu ndiye aive musoro wemba pakuchengeta mhuri yake kusanganisira amai vake, asi akademurirwa upenyu hwake zvichireva kuti nehwemhuri yake wakadimurwawo. Vamaguu vanoti sangano ravo richabatsira mhuri iyi kuburikidza nekutsvaga magweta achabatsira mukutevera nyaya iyi kumataredzi mosva. Vanoti murume akapfurwa ndokufa uyu akawanikwa nevarindi kana kuti magadhi achichera goridhe zviri kunze kwemutemo muminda yeRedwing. Magadhi akapfura murume uyu anonzi akamiswa pamberi pedare nemuvhuro wapfuura kwamutare akabhadhariswa mari yechibatiso inoita zana remadhora. Ngatinzwe hurukuro yataita navamaguhu pamusoro penyaya iyi.
Vakomana pavakaona magadhi akusvika vakaudza kuti hatikumhanya, svika henyu zvakanaka. Umwe gadhi ndokubva atongopfuura mumwe weanga achichera akapfurwa pagumbo. Vamwe vacho pavanga vakutiza umwe ndopakadaidzira kuti vakomana ndapfurwa ndokubva vadzoka ndokubva vamutakura kwakumubatirana kuti vamhanye naye kuchipatara. Pavanga vamusimudza vakamubata mumaoko mavo, gadhi mumwe cheteyo akabva aridza nyere zvekare kwakupfuura murume uya akambopfurwa pagumbo akabva apfurwa padumbu ndokubva afira ipapo. Ndomapindu atakaitwa nyaya iyoyo nevanhu vakaona zvichiitika.
Ko ivo vakapfuura magadhi aya varipi, vari muusungwa here?
Magadhi aya akatorwa nemapurisa musi wechishanu svondo rapera, asi vakabva vaendwa navo kwamutare. Musi wemande vakapiwa mudare redzimhosva ndokubva vapiwa bail ichiwa ndakabhadhara $100. Asi chakakatyamadza dunhu rePenhalonga nderekuti maeyewitness vakaona zvinhu zvichiitika kutaura kunoku havasati vatorwa mastatement avo. Saka hatizive kuti bail racho vakapiwa nekuda kwei, nekuti humbo hwacho rwekuti chii chakanyatsa kuitika hwanga husina kuiswa pamberi pedare. Saka inyaya yekushungurudza vanhu zvakanyanya kuti magadzi wavo vaita mabasa akadaro iko zvimwezvo vati vafrizwa.
Imiwo sesangano mune matanha amuchatorwa here pamusoro penyaya?
Nyaya iyi isusu tiri kutoikwidza kudare High Court. Takasangana nemhuri yeushakabu tichikushanda navo tichivabatsira kuti nyaya yavo iende kumatare edzimhosva, nekuti kwamutare zviri kuitika ikoko ndezvekuti the state is the complainant, ndoo yakakwidza nyaya kudare. Uye state yakabva yatobvuma kuti ichongoda vanhu vanga vapiwe bail, zvinova zvisina kutifadza. Saka nyaya iyi taakuiendesa kuHigh Court.
Mukuru weCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguu vari parunare kwamutare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata veRedwing Mine kana wamapurisa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Sangano rinopa dzidziso pamusoro pekurwisana neuori reInternational Anti-Corruption Academy riri kuita zvidzidzo kuKampala kuUganda zviri pamusoro pekunzwisisa zvine udzamu nyaya dzekurwisana neuori. Zvidzidzo izvi zvinonzi zviri kutanga nemugovera musi wa 3 gunyana kusvika musi wa 9 gunyana. Sangano iri iro rine muzinda kuLuxembourg kuAustria rinonzi richapa zvidzidzo pamusoro penyaya dzakasiyana-siyana pamusoro pekurwisana neuori. Vari kutarisirwa kupinda muzvidzidzo izvi zvizvarwa zvenyika dzose dzemuAfrica. Mumwe wevachange vari kumusangano uyu mutauriri webato reMDCT uye vari gweta vaObert Gutu avaitarisirwa kusimuka nezuro vakananga kuKampala. Vagutu vakaudza Studio 7 vasati vasimuka kuti misangano yakadai yakakosha zvikuru pachitariswa kuti Commission ye Zimbabwe Anti-Corruption haina meno izvo zviri kuita kuti vane mikana yekuita zvouori vaite madira ajojina. Ngatinzwe hurukuro yatakaita navagutu pamusoro penyaya iye.
Musangano mukuru unenge uchitirwa ku Uganda chinangwa chiri chekuti pave ne ndingangoti nokudzidziswa kwevanhu muno maAfrica panyaya dzeuori kuti uori ungahuona sei, ungahudzivirira sei uye zvematanho angatorwa kuti husaramba huchiitika.
Imi muri kuenda makanomirira nyika here kana kuti muri kunomirira bato renyu remDCT kana kuti muri kungoendawo savagutu?
Ini ndagara ndiri munhu ano ufambidzana nenyaya dzeanti-corruption kunyanya-nyanya muno muZimbabwe tine inonzi Transparency International Zimbabwe Chapter. Ndiri nhengo yeTransparency International Zimbabwe Chapter uyezve ndiri board member yeinonzi iyo AfroDAD. AfroDAD isangano remuno muAfrica rinoona nezve ngakuti nyaya dzezvikwereti dzedebt dzedevelopment nezvimwe zvakadaro. Saka pandikangoti ndiri kuenda ndakapfeka hangu nguwani yokuti ndiri nhengo yeTransparency International yeZimbabwe uyezve ndiri board member weAfroDAD ndakamiririra dunhu reSouthern Africa.
Totarisawo panyaya dzekurwisa uori muZimbabwe, zvii zvamungati mabvunzwa mako musangano kunzi titsanangurire mamiriro akaita Zimbabwe zvamungataura panyaya dzeuori?
Muno muZimbabwe tine yatinotiyo Zimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC, ZACC, iyo inova yakavumbwa in terms of the constitution yedu, bumbiro redu romutemo. Asi dambudziko ratinowana nderekuti ZAC yedu inowanikwa isina masimba akawanda, nekuti chinonyanyonetsa ndechekuti mapolitician kunyanya-nyanya isi mapolitician ZAC yatipe mukana wokuti ive independent.
Vanga vari mutauriri webato reMDCT uye vari gweta vaobeti gutu vari parunare neStudio 7 muHarare. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma tungamirai fambirai vanova ivo mukuru wekambani inonzi Precise Things. Mukoma fambirai vanogara ivo kuSouth Africa. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7 mukoma tungamirai.
Tinokutambirai vateereri, tinotenda mukoma Zulu.
Mukatiudza kuti kambani yenyu inonzi Precise Things inoita basa rei chaizvo?
Kambani yedu inonzi Precise Things inogadzira pendi, inonyanya kugadzira mawaterproof pendi anosanganisira iCover, PVA, anosanganisira Silk Sheen, anosanganisira mametal primers as well as mawaterproofing pendi. Izvezvi it is the best in South Africa kuferina chipatu ya intenting kuti tiyo tinoendesawo kuZambia nerimwe ramazuva ayo rinopitindawo munyika medu muZimbabwe. But zvependi zvinokukomplimenta our main business, nova design and construction. We have got professionals ari mubuilt environment, anosanganisira maarchitects, maconstruction planners, maconduit surveyors, and the consulting as well as the design component. We have tine rimwe divi rera nezvekuvaka. Saka rinoreva nezvekuvaka iri ndo ratiri kubva tavada kuti tinyatsokunyatso kurisimbisa nekuva tinogadzirawo materials asizobva pakwaza kusanganisira pendi yedu inova yashandiswa mumaRDPs akawanda ari kwakwa munomu kusanganisira zvikoro. Saka togopera kuti takwanisawo kuti tive tinozopindawo muZimbabwe pamwe chete nekuZambia.
Sei makafunga kutangira kuvhura bhizimisi renyu iri kuSouth Africa?
Rava zvenge ririko kuZimbabwe uko, but takaona kuti zvakatinetsei mari yanga isingatendereri. Saka takambo funga kuti ngatiti mboenda kunyika iri pedyo kuzoona kuti zvingabuda here. Saka for now zviri kubudirira hazvo. Kunyange kugara iri nyaya yepain kazhinji yemuno maanotinga zvavo nechikwereti aizobhadhara zvavo pashoma asi unoiwana. But for design and construction, that one is alright because in farmer, but two startups, which are cool up in Zimbabwe, and Zimbabwe, I don't know, maybe it's not a good opportunity to start with the Kazakhstan, but Paris, you know, it brings a lot of challenges.
Mukamba, ni menyu mune vanhu vangani vamunoshanda nawo?
Mukamba, ni menyu isusu, kuni designing chat, kuni kune four. Anova architect, anova town planner, anova quantity surveyor, anova civil engineer. Then mukuwaka ma builder, ike zvinezvi vanogona kusvika 30. Then mukugadzirwa kwe payments, ike zvinezvi tinongozvedu nenhingi ne 8.
Saka vamunoshanda nawo apa zvizvarwa zvemusouth africa here kana kuti vamwe vanobva kuzimbabwe?
Vamwe 50 ndevemunomanga 50 ndevekuzimbabwe.
Pane mabasa amungati here makuru amakwanisa kumbobatawo mubasa ramuri kuita?
Yeah. Taka supplier ma RDP ari kunzvimbo dzakasiyana-siyana muno South Africa, kubva kune kunana Orange Farm kuenda kunana Northwest province. I think in total number of RDPs atakwanisa kusupply paint that can be easily over 2,000. Then maschools at the player maybe I'm gonna score five. But could then in construction I have done quite a lot. I think it's for Mabas I contrast. I was to take work enterprise in on Prasa. That's to Kuakira Kura or Agariba 9 kilometers. I guess those Tinazos, my project is that Nazo, but the Tabasa is up to the Mamma Mabas. So she was a witch Kumshako duo, economy, just in Muka or Tiboko and Akuenda. Kuno ifawo zvatiri kudzidza kuno nezvatiri kwasa kuita kuno kuzvikwanisa kuitikawo kumusha kwedu.
Tichitarisawo kuti vakawanda muzimbabwe vari kuchema-chema kuti vari kupedza zvikoro vozoshaya mabasa, imi makaenda kuyunivhesiti makadzidzira chii?
Ndakatanga kuenda kuyunivhesiti of Zimbabwe kwandakanodzidza town planning ndika major in building economics. Asi pane zvakazonoitika hazvo kuyunivhesiti nemaererano yekuti takanga tiri vakuru vemusrc tikambomiswa mijani. Ndiakandaona scholarship yekuti ndiite rimwe degree renhingi risk management. Ndiyazokwanisawo kudzokera ndikanoita 50 masters yeconstruction process management class.
Saka vanenge vachida kukupai basa vanokuona ipapi?
Kambani yedu iri panamba 38 Fred kuDangerville. Kana vachida kutibata parunhare vanotibata pa 0744363413.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma atungamirai nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa, tinokutendai mukoko mazulu ramai mutira basa rakanaka ramuri.
Aiwa, tinotenda. Avo vanga vari mukoma tungamirai fambirai chizvarwa cheZimbabwe chinotungamira icho kambani yekuSouth Africa inonzi Precise Things. Aiwa, amwadiwa nambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisi yematambo. Anokuoneka ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa vechidiki. Nasi tine hurukuro namufundisi Kurumidzai Richard Sabvute vechechi yeZayoja avari muno muAmerica pamusoro pezviri kuitika kumusha zvakafanana nekuratidzira pamwe nematambudziko ariko. Svondo rapera takaona vedzisvondo vachipindawo mukuratidzira kwakaitika muguta reHarare. Asi takanzwawo vamwe vachishoropodza kuratidzira uku vachiti vechitendero havafaniri kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Asi mufundisi Sabvute vanoti vanhu vari kudaro vari kutorasika sezvo mashoko ematsvene ari mubhaibheri akanyorwa anotaura kuti vatendi vanopinda mune zvematongerwo enyika. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Kana tichiverenga soko ramwari, ndinotondera Jesu achinamatira vadzidzi vake kuna John chapter 17. Akataura mashoko ipapo Jesu achiti, handivanamatiri ava voga, asi ndichanamatirawo nevachazotenda muzita renyu. uye handivana matiri kuti